Wangu ndo kwatiri kuno ende paitika chitiko chinotaridza kuti Zanu PF zvatinogara tichitaura kuti musangano wemhirizhonga musangano webvungamupopo tovazvitaridza zvekare muzuva ranhasi mungati panga tiri kufamba tichibva kunyaradzo funeral parlor tichida kuenda nebhodhi yemukomana Hilton akaafira mumaoko emapurisa tasangana nemayouth eZanu PF anotaridza kuti anga akatoungana ipapo achiziva kuti tapfuura nepo ndokubva vaputa motokari yenyaradzo yange yakatakura Coffin rina Hilton.
Pane vasungwa here kana kuti vakuvara?
Hapana vasungwa, asi vakuvara varipo nokuti veZanu vada kuita zvokuvhiringidza vanhu. Isikati hongu bodo zvemhirizhonga hatikuwanikwi ikoko, ndimungatoita badi. So vasungwa hapana notazoti tibva ipapo tatatosvika kumba, tatungamirira mota yekusvika papolice station iri patown center yekuchitungwiza. Asi iyo varamba kutora ripoti vachititangai manosiya chitunha kumba mozodzoka moita ripoti.
Mazokwanisa kudzokera here?
Hatisati tadzokera tichangoti svikei kumba zvazvino. So tatongobva mukuburisa chitunha chipinda mumba. So hama dzacho neivo vekunyaradzo vaakuita urongwa hwekudzokera kuti vanotaura zvezere namapurisa sezvo vanga vanenge varamba pokutanga.
Tiri kunzwawo kuti vatungamiri vebato renyu vanga variko vachibata maoko, ndianani vauya?
Alright, utungamiri wose weMDC wanga uri pano, the people's president advocate Nelson Chamisa vanga varipo, namavice president vanga varipo, neutungamiriri wose wanga uripo, nokuti tiri bato rinokudza kugarisana navanhu mune zvakanaka.